shouldn't have gone this way. But anyways, I ain't even gonna put this on my YouTube. Cause these keys, they ain't worth my stats and numbers, you know. We're just gonna keep it on Instagram. Alright, yeah. Hey, be careful how you speak on me, Tawanda. Cause vanogona zvese zvaunoita vakawanda. Mamwe ma statements taurai makawanda. Isumbiredo yakanetsa kubva pano kubata gwanda. Kuti vakomana vaye ndeve hondo ndeve ndewe. Manga mapera makazodzoswa nashewe. Yes, we know kamera inopa manyemwe, but paya makanyepa move. Back in the days, waiva send flow chaiye. Ever since you joined Nash, waiva pain flow chaiye. Vakurwadziwa vapepen gwa jaire. Iyo speed ndo yakaita kuti album sarire. We know makajuta kwenda rehab. Pamberi pemunhu wese mukati I need help. Vanhu vakanza tsitsi nyika yese kati be well. Santa wenya munatso mpiwewe. It's odds. Wangu, lately I've been in a peaceful state. Ndachozvishaya kuti neno nema issues, ey. Muda tidzidzisa music structure imimi. Inga wane ndimi makabuka culture imimi. 6k ya muno zira kupi boss. We know muri kutora gedu, we know hambuke boss. 5k makachaja feature kune munhu ari kupisa pa street kukupfura I boss. This ain't the kid wekumbo imba under pressure. Vakumufurira tuma moves tokaneta. Ndewe geto anongubva kwatino bvawe. Mukanyanyo mukwidza level anoita rovawe. Iyo mustang haimboda zvemajerican. Kuforceredza lifestyle yemaamerican. Musaimba nechirungu wangu I told you. English hainatsobuda kana o level une you. Kusimbisana na jamao. Kandiradza beat one ira akagadzira I'm out. Ma winner. Shout out to gangster Nalikei. Ndivo no limits muchukuyo ndi DJ. Tozvitaura here zvamakanatsobvira samanyanga sounds. Pamakabva ipapo zvinhu zvakadzika down. I'm the only one akabva ikoko akaramba achipisa muround. Look, ndichiri kupisa muround. Zvisina mutarisi ndakapinzira garisi. You can tell ndiri kupisa muround. Wangu chimbodzika mamuround.